Icho kwa Dimkoma Blessing kutitamba yema recalls yema members of parliament AMDC Alliance ya uya mdare reparliament ichiba ku MDCT. Asisha ndruno da kutaura kuru zhinji ruwe Zimbabwe ndinozi ya vazhinji varu kurukwadziwa, vazhinji varu kuisa ma messages, vazhinji varu kufona. Ndoda kuti kwavari musatambu dzike musaora moyo.
Kose mchiti wa tsigiri venyu avafandire kuora moyo.
Ini ndaizviziwa, it was long overdue. Chanda iziwa kuti ndichadzingwa, chanda ngandisingazivi chet, ndeche kuti ndichadzingwa sharini. Asiri ndanganda kazvigarira ende ndazvitambira. Chandoda kuudza iko vanhu vazhinji vakateerera ndeche kuti politics haizirie mudumbu mangu. Politics is not for my stomach. Politics ndeye vanhu vari kunze ruzhinji rwakatituma kuti tizoenda kuparliament. Saka ini ndaona zvakanaka to be a principled woman kuti andizotengesi struggle nekuda kwekugara muparliament. Nekuti kugara kwangu muparliament ruzhinji rwuchitambura hazvisiri izvo zvido zvandingafungidzira kuti zvingadiwa nevana veZimbabwe. Kana maona MDCT ya kuramba ichidzinga makanzura, ma MP, ma senators, nema PR, kuri wakuti vanhu vagumirwa nepfungwa.
Ko sei muchidaro.
Uyu ungori nyaya yeshaisano, nyaya yekuvengana, nekuti kubvunza nyaya chaiyo chaiyo, hapana pangaita nyaya. Kana iri yezita, zuro ndizona, vanga vakuti MDC Alliance. Saka nhasi uno vakudzinga zve MDC Alliance, ndopanotaridza kuti hapana chimwe kudzinga kwekuda kuisa hama dzavo. Kunova kunorakidza kuti havaziri politics dzekuda kuseva Zimbabwe, asi politics dzedumbu nepolitics dzekufadza pachezvavo.
Asika ivo vari kuti ndo vane kodzero yekuita izvi sezvo zviri izvo zvakatarwa nedare.
Hakuna asingazivi kuti patakanovhota MDC Alliance ichibva mupfungwa dzababa Mogeni Richard Tsvangirai yakasiya mapato akawanda ikasarudza kuti tinge tina president achanomira angari advocate Nelson Chamisa. Makanzelazi aripo, ma MPs aripo. Nhasi uno ndo yakurwiswa. Asi chandoda kudza kuruzhinji kweZimbabwe ndezvekuti nyaya hapana pairi. Nyaya ndeyekuti ZANU PF yaona zvakanaka ikaona kuti chinganaka chii iconfusion kuMDC. Saka regai nditi kuvanhu, isusu ngatisatarisa confusion yauya. Let's focus mutunhu kanga wakurema wakutsura matevu. Ende ndinodzokorora zvepa language yandinogara ndichitaura yangu yandakaberekwa nayo yechindau, kuti handibvi munzira ngedutu, handizovhundutswi nemhepo. Nekuti chandoziva ndechikuti dutu parinosimuka rinosvika nguva yekunyarara. Chero mubhaibheri chaimo chaimo, bhoti paranga raakunyura rine time yarakanzi namambo Jesu, be calm, rikadzikama.